Ikasa 2023 yatanga muHarare nhasi. Isangano guru chaizvo rinenge richitarisa nyaya yechirwere cheHIV nemaSTIs muAfrica.
Veruzhinji vangade kuzivawo kuti musangano uyu uri kuitirwa kupi, vari kutarisirwa kupinda ndivanani.
Tiri paHarare International Conference Center, tine madelegates anopfuura zviuru zvishanu vachange vari pano, vanosanganisira mahurumende dzakasiyana siyana, vamascientists, maresearchers, maacademics, mapartners edu, maUN family, vese varenge vari pano vachiita vari vachiona pamwe chete nyaya dzeHIV kuti tave pachinhano chipi uye takananga kupi nenyaya yeHIV nemaSTIs muAfrica. Saka ndozviri kuitika kuno kuHarare. Tinenge tiri pano kusvika musi wa9 December tichishare maexperiences.
Mabatanyaya yekuti svondo rose musangano uyu uchange uchiitwa zuva ranhasi uchitanga, chikuru chamaita nhasi ndechipi?
Nhasi official opening ichaitwa nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, ndo vachavhura conference iyi nhasi. Saka ndo urongwa huripo nhasi.